This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 29, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemire ndichiita izvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vanhu muzanu PF onetsana zvisati zvamboitika mubato iri kubva nyika yawana kuzvitonga kuzere.
Kupesana kobuda muMDCT pamusoro pekuvandudza bumbiro rebato.
Vemachechi vanorambidza varwere kunwa mishonga yavo vachiti vachaporeswa nemvura yakanamatirwa. Voshoropodzwa.
Nhasi tine tsamba dzenyu dzatichaverenga pano paStudio 7.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Zvinhu zvinonzi zvasvika pakaipisisa muzano PF izvo zvisati zvamboitika kubva nyika yawana kuzvitonga kuzere muna 1980. Vakuru mubato iri vari kufumurana pamwe nekunyombana. Mutungamiri webato iri Robert Mugabe vakangotarisa pasina kana matanho avari kutora kudzimura moto uri mumba mavo. VaMugabe avo vari kuChina vari kutarisirwa kudzoka munyika nemusi wesvondo. Vanonzi pavari kusvika vari kutambirwa nechimoto mubato ravo nekuda kwemakakatanwa aunzwa nevanhu vari kurwira kuzovatsiva kana vasiya chigaro. Vamwe vacho vanonzi vanodawo kutora zvigaro paCongress yemuna zviita. Vanonzi vari kunetsana mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru negurukota rezvemitemo vaEmerson Munangagwa. Asi vaviri ava vanoramba kuti vane zvikwata zvavanotungamira.
Sachigaro webato rezanu PF vaSimon Kaya Moyo nechitatu vakakurudzira vanhu kuti vamire kungotaura mapepa nawo uye kungozvuzvurudza zita remudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe Madaka. Amai Mugabe vakasarudzwa nesangano remadzimai kuti vatungamire Women's League. Izvi zvakatsigirwawo neYouth League yebato. Zvave kupolitibhiro yebato iri kuti yovatambira here kana kuti kwete. Vamwe vakuru vakuru vemubato vari kunzi vari kutsigira chikwata chiri kutungamirwa navamunangagwa vanoti vari kuda kuudza vaMugabe panhandare yendege nesvondo kuti musangano mapindwa napongwe. Vanhu ava vari kutungamirwa nasachigaro wechidiki muzanu PF vaGodwin Gomwe. Zvikwata zviviri izvi zvinonzi zvave kusimbisawo nyaya yekuti vaMugabe vadzinge mubato vavanenge vasiri kuwirirana nawo Congress isati yaita. Paitawo kunetsana kwakanyanya mubato iri pamusoro pebepa nhau reHerald, vamwe vachiti riri kutora divi richisvibisa chikwata chaamai Mujuru. Vamwe vanoti bepa nhau iri rinofanira kupinzwa mugwara pamwe negurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaJonathan Moyo, ava vanonzi vari kuchikwata chavamunangagwa. Bepa nhau reHerald riri kuburitsa nyaya dzinoshora vose vanonzi vari kutsigira amai Mujuru. Hatina kukwanisa kubata vaMoyo kana vakuru vebepa nhau reHerald. Asi tabata mutauriri wezanu PF varugare Gumbo kuti tinzwe zviri kuitika mubato ravo.
Ungava musangano wakadini kuti vana vanongotaura zvavanongoda, vamwe vakuru vemusangano vanongotaura zvavanoda. Kune yatinoti command structure yepati inodiwa vaMugabe, kuimai Mujuru, Simon Kaya Moyo and vaMutasa. So until we go to Congress, ndo vanenge vari vakuru vanotitungamira.
Asi ipo panodzoka vaMugabe munotarisira zvakare here kuita mumwe musangano wakadai, nekuti tiri kunzwa nyaya yekugunun'unai bepa nhau reHerald riri kunyorawo zvimwe richiti pakakanganiswa kunzi vanhu vasanzi taurai nekuti handiwo utongo hwejekerere.
Herald haisati iriyo musangano. Varipo vanoda kuti ndiwo maspokesman omusangano unotaura neHerald. Herald hausiyo musangano wezanu PF. Herald e-newspaper rinova riri hurumende rinofanira kunge richitsigira program dzehurumende, program dzomusangano. Asi iko zvino toona kuti yachinja, ndiyo yava spokesman yemaopposition opinion ichitaura zvainotaura. Asi zvisinei zvichagadzikwa, tichagara pasi somusangano tiongorore nyaya iyoyo yeherald kuti vanoenda vachitaura izvozvo.
Ko, vamwe kavangazoti kana motaura nenyaya yeherald hamuzoita here kunge muri kupindira mumaburitsirwo anenge achiita nhau, nekuti kavatori venhau havabvumidzwe here vagumbo kuti vanyore zvavanenge vachiona?
Ini munoziva ivo mashanda nekwa makore akati kuti vanhu vane freedom yokutaura zvavanoda, vanyudzwe paanotaura zvaanofanira kutaura. Asi kana yave yekuti pepa rava kuita pesu enagenda seyatiri kuona iko zvinhu iripo iyi, haaida ivo handifungi kuti zvinhu zvinhu zvingagamuchirwa izvozvo. Vanhu ngavaite pepa sepepa, rive professional, ripe balanced views zvinenge zvichiitika. Asakatambocriticisa kana even maprivate papers toacriticisa hedu, asi tinoziva kuti vane democratic right kuti vataure zvinhu zvaanotaura. But haikona kupesiwa yena agenda yekuti unoti day in day out unongotingotuka chete vanhu, ingava newspaper chaiyoiyo. Kuzvino kana yadaro opposition inoita sei? Kubva takaziva operation yeherald haina kumboshanda zvakadaro. Tatina maedita dzakasiyana siyana vaipresenta zvinhu zvavo zviripo, but tisitoziva kuti uri pari sure kwazvo zvese izvo anoita izvozvo.
Ndiani uyu?
Haiwa, handisiri kutaura kuti taura munhu zita yakutaurira kuti kuno munhu ari sure ari kuita izvozvo. Zvatokwana izvozvo.
Mutauriri weZANU PF varugare gumbo vari parunare muHarare.
Bato reMDCT rinoti komiti yanga ichitenderera nematunhu ichinzwa pfungwa dzenhengo dzebato pamusoro pezvadzinoda kuti zvive mubumbiro rebato iri yakapeta basa rayo nezuro. Mutauriri weMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti zvakaunganidzwa nekomiti iyi iyo yakanga ichitungamirwa nemutevedzeri wasachigaro webato iri vaMorgan Komichi zvichasvitswa kuNational Executive yebato. Bato iri riri kuita kongresi yaro muna Gumiguru gore rino, apo panotarisirwawo kuwandudzwa kwebumbiro iri muchiiswa pfungwa dzinenge dzatambirwa. Asi pasati patambirwa zvakabva muvanhu izvi, patove nemakakatanwa pamusoro pezvimwe zvakabva muvanhu izvo zvinonzi zvakonzera kusawirirana mubato iri. Nyaya hombe dzinonzi dzakonzeresa kusawirirana uku ndedzekuda kudzikisa masimba emunyori mukuru webato iri pamwe nekuwanza masimba emutungamiri webato. Imwe nyaya inonzi yakonzeresa mutauro inonzi inyaya yekuti bato iri rive nevatevedzeri vemutungamiri vaviri. Mamwe matunhu akatobuda kare pachena achiramba pfungwa idzi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamwonzora.
Hongu komiti yakapedza nezuro kuunganidza basa rayo uyezve ichapa ripoti kuNational Executive. Chakakosha kuti vateereri vedu vazive ndechokuti takatora pfungwa dzevanhu vakataura zvavakataura maererano nebumbiro remutemo weMDC. Tiri ipapo totarisa kuti zvakataurwa nevanhu izvi, vakataura zvinovaka musangano ndavapi, zvinodzosera musangano mashure ndezvipo zvakare. Asi komiti iyoyi ichaisa ripoti yayo kuNational Executive. National Executive yoongorora zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti zvizvo here zvakabva kuwanhu zvemachokwadi. Saka tiri kufungidzira kuti paNational Executive tichange tiine ripoti yezvakabva kuvanhu uyezve ripoti yekuti komiti iyi inopa recommendation yekuti kudii.
Munguva yaiunganidzwa pfungwa dzevanhu pakatobudawo kugunun'una kwakanga kuchibva mune mamwe matunhu pamusoro pezvimwe zvinonzi zviri kutarisirwa kuiswa mubumbiro remitemo zvakaita sekubvisa masimba emunyori mukuru nezvimwe zvakadaro. Muri kubata sei nyaya iyoyi?
Zvese izvozvo tichazviongorora tozvizeya seutungamiri panenge paiswa ripoti iyoyo. Hongu vanhu vazhinji vakataura, vamwe vachitaura izvi, vamwe vachitaurawo izvi, asi chatinge taa kuzotarisisa chakakosha kosha ndechekuti vanhu ruzhinji rwakati kudii, ndiyo number one. Chechipiri zvakare, chinowaka musangano wedu, chinoita kuti tirambe takabatana chii, uyezve chinoita kuti bato redu risazopatsanurana zvakare sezvarakaita pama two occasions arakapatsanura nepakati asi chakanyanya kukosha kosha ndechekuti tinoda kutasa zvido zvevanhu veMDC uye zvetichinanga zvakare kuti chinonyanya kuita kuti musangano wedu unyanye kusimba ndechipi chacho.
Makambozivisawo zvakanga zvabva mune mamwe matunhu matatu mana akanga taura nekomiti. Ko zvakazobvawo mune mamwe matunhu akanga asara zvii zvakabuda?
Pakabuda zvakawanda wanda zvakabuda kumatunhu akasiyana siyana. Vamwe vachitaura izvi vamwe vachitaurawo izvi. Asi takawirirana kuti ndichazoburitsa zvakabuda kumatunhu ese tapedza musangano weNational Executive uchaitwa apo pachapihwa zvakabuda muvanhu. Ndopandichaburitsa zvese zvakataurwa nedunhu rimwe narimwe kusvika ese ari 12, gumi nemaviri.
Iyo komiti yakanga iine mukanawo here wekuramba kutambira zvimwe zvaibvawo muvanhu?
Akwete, komiti haina simba rekuramba chinhu. Zvabva kuvanhu zvinofanira kurekodwa. Ndokusaka komiti iyi yaisenzesa mavhidhiyo, yaisenzesa matape recorder pamwe chete nekunyora iyo pachawo kuitira kuti kana paine kupokana kwekuti vanhu vakati kudii tinongoenda pavhidhiyo inoratidza kuti vanhu vaiti kudii.
Vanga vari mutauriri weMDC TV Douglas Mwonzora vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Vamwe vevanhu vanorwira kodzero dzevanorarama neHIV AIDS vanoti vanotsigira pfungwa yegurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa yekuti vemachechi vanoti vanogona kurapa HIV AIDS vanofanira kusungwa. Dr. Parirenyatwa vakaudza dare reparamende nezuro kuti vari kutsutsumwa zvikuru nemakereke aya. Parirenyatwa vakakurudzira kuti vanhu vanofanira kuramba vachimwa mapiritsi avo kwete kungoudzwa kuti vanorapwa nemvura yemuteuro chete. Vaparirenyatwa vanoti vachataura negurukota rinoona nezvemukati menyika vaKembo Mohadi kuti vaudze mapurisa kuti asunge vanhu ava. Tungamirinkomo weStudio 7 abata mumwe wevanorarama neHIV AIDS vaObert Banda avo vanoti vanhu vemachechi ngavarege kunyepera vanhu vanorarama neutachiwana sezvo izvi zvichizovapinza munjodzi.
Vanhu vanorarama neutachiwana kana abata utachiwana kune nzvimbo dzaanokurudzirwa kuti adziende kuti abetsereke. Izvi zvemvura chaizvo chaizvo chero tikabvunza tichitarisa nzvimbo dzese kumadokero kumabvazuva vanokansira kune zvikokotwa vanotaudzana nevanhu vanorarama neutachiwana kuti mapiritsi awa haasi kuti anopedza utachiwana kasi anobetserawo pamunhu kuti ange achirarama nguva yakarebesa. Asi zvoti izvi zvatakunzwa kuti kwanzi kwane maprofita akuti kuvanhu imwai mvura iyi kune vamwe vakupiwa maoiri. Handingadome machechi tinozviziva kuti oiri ukaishandisa zvakadai inokushandira zvinopera. Kasi nemaziviro angu inini chero seactivist tichiverengawo dzimwe magaro tichiita maresechi tombogara nevamwe handiti toziziva kuti mushonga weutachiwana hakuna. Kune mapirisi anobetserawo kuti utachiwana husarambe kuchiberekana mumiri memunhu kasi zvemvura izvi hazvipo.
Mungatsigira pfungwa yekuti vemakereke vanoita izvi vasungwe here kana kuti vatorerwe matano akasimba nehurumende?
Inyaya ndopa inonetsa ipapo zvokuti toda kutanga taona ivo vanhu vavo vari kutaura izvozvo. Enzeni nyaya inozonetsa ndokuti vanovingwa approach, vanovingwa chirudzi kuti tinyatsovavinga tipedze izvozvo. Apa zvakuda ivo vepamusoro kuti vanyanyo batisisa panyaya yemutemo kuti uyu medu muZimbabwe nyaya dzakadaro kana zvakadai tizigirane tibetserane kuti toita sei nevanhu vari kuita zvakadai tingawandewo mune vanhu. Ndozvandida chikumbirisa zvekare kuti ndobasa manje rakuda kuti National AIDS Council inyatsopimbura zvakasimbarara.
VaObert Banda vanorwira kodzero dzevanhu vanorarama neHIV uye vanoraramawo neHIV vanga vachitaura vari parunare muHarare natungamirinkomo weStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padande mutande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Musakangano vatereri kuti munokwanisa kubata Studio 7 pa 909 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Kupararira kwechirwere cheibhola muWest Africa kwasvika muSenegal, iyo yabuda nhasi ichiti ine munhu anacho munyika iye. Gurukota rezveutano amai awa Marie Colsec vaudza vatori venhau nhasi kuti munhu ane ibhola muSenegal mudzidzi wepachikoro chepamusorosoro anobva kuGuinea uyo ari kurapwa pachipatara muguta guru reDakar.
Unyanzvi hwekugadzira nhengo dzemuviri wemunhu dzinoshanda hunogona kuva uchange wavapo makore gumi anotevera. Nyanzvi dzemuScotland dzinoti dzabudirira mukugadzirira nhengo itsva iyo yakaedzwa mukati membeva menyu. Nhengo iyi inonzi timers uye inoiswa pedyo nemoyo kuitira kuti itumire zvakasiyana-siyana zvinodiwa nemitezo yemunhu kuitira kuti muviri wake ugare uine utano. Munhu anoberekwa asina nhengo iyi anoita dambudziko rekushanda zvakanaka kwemitezo. Vana nyanzvi miyadze zveutano nehumizha paUniversity yeEdinburgh Center for Regenerative Medicines dzakaedza kushandisa nhengo iyi pamitezo yembeva zvikabudirira.
Vakuru vakuru vemuIceland vadzikisa yambiro yekuti vanhu vakagadzirira zvichitevera kufushunuka kwaita pasi munzvimbe Badabunga munyika iye. Bazi rezvemamiriro ekunze radzikisa yambiro iyi izvo zvava kuita kuti ndege dzichibvumidzwa kupinda nekubuda munyika iye.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevenyera tiri muWashington DC.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata pa channel Zim muchishandisa decoder reWizdig kubva pa 9 PM kusvika 11 PM. Kana muri pa Wizdig, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetse kana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva moribatidza zvakare, moskana zvakare kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaintaneti pa www.channelzim.net.
Vateereri, tinodawo kukuzivisai kuti sezvo mishina yeChannel Zim iri kuvandudzwa, zvimwe zvirongwa munogona kutadza kuzvinzwa, asi dambudziko iri riri kugadziriswa.
Panguva iyo mamiriro ezvinhu munyaya dzezveupfumi asina kumira zvakanaka, makambani akawanda ari kuramba achivhara uye mamwe haasi kunyatsoshanda nemazvo. Asi pakati pematambudziko aya, imwe kambani yemugweru inogadzira mbatya ndeimwe yemakambani mashoma munyika iri kuita zviri nani. Mutoreri wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
VaMichael Piri, murume ane makore makumi mashanu nerimwe ekuberekwa. Mushure mekunge vashanda kwemakore anopfuura makumi maviri vari technician vachizoita manager mune imwe kambani yehurumende, vapiri vakafunga kusiya basa mugore ra2004 kuti vatange kambani yavo yeMess Clothing iyo inogadzira mauniform evana vechikoro, magauni anopfekwa nevanenge vapedza zvidzidzo zvepamusorosoro pamwe nembatya dzemakambani akasiyana-siyana. Vapiri vanoti vakapiwa shungu dzekutanga kambani iyi nekuda kwemudzimai wavo uyo aifarira zvekusona uyewo nekuona mikana yaivepo yekuti vapinde mubhizimisi rezvekugadzira mbatya.
Mess Clothing to be precise ikambani yatakatanga muma2004 ichibarwa kubva ku predominantly design iri mudzimai wangu anga aregera basa ku education because of ill health but agara ine passion ye clothing out of that vision. we takazvara mess clothing at a time also when the economy was beginning to take a nosedive.
Vapiri vakatanga kambani yavo apo upfumi hwenyika hwange hwave kuramba huchiondomoka kuzosvika mugore ra2008 apo mari yemunyika yakabva yashaya simba rekutenga zvachose. Nekuda kwematambudziko aya, dai vapiri vaive mumwe munhu vaigona kusiya zvebhizimisi ravo. Asi nekuda kwekutenda kwavo muna Mwari kwakasimba, vapiri vakaramba vakashinga.
2009 ichiuya takatanga from zero. But again, you have to tell yourself and you have to look up to God kuti no, inini zvinhu zvangu, after everything has been said and done, zvinokonderwa kudenga.
Vapiri nhengo yezvikamu zvemudunhu reMidlands, zveConfederation of Zimbabwe Industries neZimbabwe National Chamber of Commerce, uye vakambove mumwe vatungamiri veZNCC munyika. Vapiri vanoti, vanoda kugara vachidzidza zvinhu zvitsva pamusoro pekuti mabhizimisi anoshanda sei, uye vanoti, vanoedza pose pavanogona napo kuti vashandise dzidzo iyi. Kunze kwechitendero chavo chechikristu chakasimba, vapiri vanoti chimwe chinhu chinovabatsira kuti bhizimisi ravo rirambe richienda mberi inyaya yekukoshesa vatengi nekuvagadzirira zvinhu zvemhando yepamusoro inoita kuti vatengi ava vagutsikane.
Takatraya kuti tibuilde mapartnerships nemaschools emaSDAs kuti zvibenefite primarily maparents edu, because indiro munhu mutema wezvo enda ndakaendesa mwana kuchikora. I know how difficult it is meta fees and any madman from, so we have tried but tivape the right product at the right price in the right quality to a certain extent without barring nyaya kuti mamiseka anowanikwa. We have tried our level best kuti tivape the right quality. Tofana kuapa quality kuti kasangana mungwana mstreet munhu afana anga achigutsika uno, but ndakatenga kushope vavo and ndakaona value for my money.
VMS clothing vanogadzira magauni anopfekwa nevanenge vapedza zvidzidzo zvepamusoro-soro ku Midland State University nemukoba Teachers College, uye vanogadzirawo mauniform ezvikoro zvakadai seMidlands Christian College, Cecil John Rhodes Primary nezvimwe. Vapiri vanoti havakwanisi kuti vataure kuti kambani yavo inoita mari yakawanda zvakadii pamwedzi kana pagore. Asi vanoti apo kushanda kwemakambani munyika kwakaderera kubva pazvikamu makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana mugore ra2012 kusvika pazvikamu makumi matatu nezvina kubva muzana mugore rapfuura, pari zvino kambani yavo iri kukwanisa kushanda kwezvikamu zvinosvika zana kubva muzana. Amai Linette Muvirimi ndiwo mukuru anoona nezvemari nekufambiswa kwebasa paMess Clothing. Amai Muvirimi vanoti pavakapinda basa mugore ra2009 kambani iyi yave nevashandi makumi matatu, asi pari zvino yave nevashandi vanosvika makumi masere. Amai Muvirimi vanotiwo kutenda kuna Mwari pamwe nekukoshesa kugadzira mbatya dzemhando yepamusoro ndizvo zviri kuita kuti kambani iyi irambe ichishanda. Mukuru anoona nezvekutengeswa kwezvinhu vaJoshua Zinema vakatanga kushandira kambani yeMess Clothing mugore ra2012 apo vaive negore vachangopedza zvidzidzo zvavo paMSU.
Ndingati panguva yandashandira Mess Clothing ikampani yandizarura pfungwa uye yandizarurawo kumaindastry kuti ndigone kuonawo zvinhu zvakawanda pamusoro peufumi kuti unofamba sei. Pamusoro pekuti nemhaka yei Mess Clothing iri kugona kubudirira dzimwe kambani dzichiwira pasi, ndinoona chinhu chikuru ndechekuti ikambani iri kutungamirirwa nevanhu vanoziva Mwari uye vanotya Mwari. Asi kunze kwaizvozvo munoona kuti ikambani isina kushanduka, uyewo tiri kambani inochengetedza ukama hwedu nevatengi.
Kunyange hazvo vachibvuma kuti kambani yavo iri kushanda zviri nani kana kuchitariswa mamiriro ezveupfumi, vapiri vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa nekukasika mitemo inokwezva vanoda kusima mari munyika, uyewo mitemo inobatsira mabhizimisi madiki kuti agokwanisa kuramba achishanda. Vapiri vanotiwo rimwe dambudziko guru inyaya yembatya nezvimwe zvigadzirwa zvinopinzwa muno munyika zvotengeswa nemutengo uri pasi pasi kupfuura zvinhu zvinogadzirwa muno munyika.
Zvinhu zviri kubva kunze kwenyika, machip imports ari kuuya in a manner isiri controlled. Tinoona sekuti hurumende could do more pakucontrola kuva kwedu dumping ground both new clothing but of a poor and inferior quality and also my second hand mabhero aya. We are known for being a dumping ground mabhero aya, saka zviri kuaffecta clothing industry iyoyo.
Vapiri vanobvumirana nedzimwe nyanzvi dzezveupfumi dzinoti mabhizimisi madiki anogona kubatsira kuti upfumi hwenyika husimukire. Asi sezvinotaurwa nedzimwe nyanzvi idzi, izvi zvinokwanisa kuitika chete kana hurumende ikave nemitemo ine chekuita nezveupfumi yakati tsvikiti. Kana izvi zvikasaitwa nekukasika, makambani azara mashoma ari kushanda zvakanaka seavapiri anogona kuvharawo sezvakaita mamwe akawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nemamwe machechi zvekukurudzira vanhu vari pamishonga kuti vasiye mishonga iyi nekuti vachaporeswa nemvura dzeminama pamwe neminamato yavanoitirwa nevemachechi aya.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Kana muri kunze kwenyika, munogona kufona panamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure palive talk. Yashika nguya tunoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext message amunotumira kuno kustudio 7. Tsamba yekutanga yabva kuna mukoma Anton Thompson Nkolo vanogara kuwedza. Munyori anoti, jongana blessing, munonyatsoburitsa nhau nemazvo zvisina kurusarura. Ndinoti rambai makadaro, pasina imi hapana nhau.
Yes, jonga blessing na Sandra, ndini Rodney Mugwede kwa Mandea. Ndinokutendai nekutaura nesu. Kune zvizhinji zvinoitika kuno, asi toda kuzvitaura kwamuri nekuti hapana kwamakarerekera. Studio 7 ndiyo chete yatirerukira pakutaura zvakawanzika. Rambai muchitibata, muchitiudzawo zvimwe zviri kuitika kune dzimwe nzvimbo. Ndinotenda chose. Rodney Magweda, tichakubatai rimwe zuva mukoma Rodney, tikawana nguva kuti mutiudze zviri kuitika munharaunda yenyu kwaMandeya.
Makadi henyu vatepfenyuro venhau dzechokwadi, ini ndinonzitorera, ndinobva Gokwe neMangwe. Rambai muchiita basa renyu nemazvo, tinokutsigirai. Ndimhoreserewo vekwatorera vose kusanganisira Hilton naBestina. Ngava ndibatewo panhamba dzinoti 077-404-9339. Namba iyi zvakare 077-404-9339. Ndingafara zvikuru mukaverenga tsamba yangu. Mwari akukomborerei.
Makadi Studio 7 team, ndinotenda nebasa renyu. Dai mambosvikawo kudzivarasekwa extension, mamboona kushandiswa kwatiri kuitwa nemachina pamakambani anoita zvezvidhina. Ndiyo Zim's asset yacho here iyoyo, name withheld. Munyori haana kuda kutipa zita rake.
Mumwe munyori anoti, zviri sei mukoma Jonga namukoma Blessing, rambai makashinga nechirongwa chenyu, musadzora tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso. Ndinoitwa Emmanuel Mambeu kunyanyadzi Chikwizi.
Joe Lord dzinoreva kumasvingo anoti, ndimhoreserewo mhuri yekwa dzinoreva na Divine Kiwanikwa Mangwengwe. Ndinofara mukaverenga tsamba yangu, ndini wenyu anokwazisa vose, Joe Lord dzinoreva.
Mumwe anoti, ndinofara kunzwa Studio 7 ichitepfenyura zvemhando yepamusorosoro. Ndinokutendai nekutipakurira nhau dzinodakadza. Nguva yenyu ndiyo shoma, itai 24/7. Zita ndini Oreta Kanga Usaru, ndiri kukaroi. Kwazisai vekwa Kanga Usaru vose, kunyanya Bernard Kanga Usaru ari kuPolokwane kuSouth Africa.
Ndinoda kutenda varume nebasa guru ramunoita rekutipa nhau dzechokwadi. Tiri muno muSouth Africa tichitsvaga mari kuti vana vaende kuchikoro. Mwari akuitire nyasha mose ikoko. Ndini Ruben Masaiti kuHotspot.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje vadikani. Nhasi tsamba dzanga dzakawandisa. Tiri kuzviona kuti muri kutsigira chirongwa chenyu, uye tinokutendaiwo mose netsamba dzamanyora. Tinoti rambai muchitumira tsambambozha dzenyu kuStudio 7, muchitiudzawo zvirongwa zvamunoda kuti munzwe pano paStudio 7 zvamunofarira imi vateereri. Kwazisanai hama neshamwari pano paStudio 7. Email yedu inoti studio7@vowenews.com.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvakare misoro yedu yenhau.
Vanhu muZANU PF vonetsana zvisati zvamboitika mubato iri kubva nyika yawana kuzvitonga kuzere.
kupesana kubudawo muMDCT pamusoro pekuvandudzwa kwebumbiro rebato.
Vemacheche vanorambidza varwere kunwa mishonga yavo vachiti vachaporeswa nemvura yakanamatirwa voshoropodzwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekwa nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu Talks, mina Sandra Nyera na Chris Kande.